ndikati ungumafu akaoni kwa ndakangosvikawo ndikangoitawo mukana ndikaona Basero Resources and Marketing, but industry ndo dzadzangosiyana muno muSouth Africa. Ndakasvikira kuita sales and marketing yatinoti yaema training and development.
Munenge muchiita sei apa?
Pa training and development inhau yekuti tiri tichikoka vanhu kubva kumacompanies kauti maministries kauti magovernment departments akasiyana kauti mamunicipalities, vachiuya kwatiri kwatiri tichiita matrainings, maworkshop, maconferences, mastudy tours. So tiri tichivakoka kuti vauye vazoatenda maprograms edu atinoita kwenguva ye5 days.
Munenge muchishanda nekambani ipi apa kana makasvikoumba kambani yenyu?
Ndingati kubva 2005 kusvika 2018 ndaishanda makambani akasiyana-siyana, ndichibva pane ndichibva ndichida paneyo. Then kuzobvawo pana 2018 ndopandakazobatana neumwe shamwari yangu yemuno muSouth Africa, tikatanga kambani yedu inongoita the same thing iye yandaichitaura nezvayo. Saka ndiye wandiri kushanda naye iko zvino, but manje iko zvino tabatana kudai hatichabati industry yese, tava kungotarisana nevanhu vanoita nezviyaya tinonziwo pachirungu records management and archives. Then kwouya malibraries nevaya vanenge vachiita zvedigitalization of their resource centers. Ndo maprogramu atiri kunyanya kumhanyidzana navo panguva ino neumwe wandiri kushandidzana naye. Kambani yatakatanga neshamwari yangu inoi Shilomahla Business Enterprises iri muno muPretoria zvakare. So makambani mazhinji even nevanhu individually vanenge vaida kuimplementa that 5IR technology kumaorganizations avo. Saka isisi tatozova invita kuti vauye tizovadzidzisa kuti zvinoitwa sei.
Mazuva anokwane AI muri kushandisawo here AI mubasa renyu?
Ya, tiri kuishandisa zvemhando yepamusoro. Ndiyo actually software yatiri kutoshandisa kutotumira maprograms edu kumaclient edu akasiyana-siyana. Ndichitotaura kudai totori neprogramu muna May inoziyo Basic Application of Artificial Intelligence in the 5th Industrial Revolution. Saka nesuwo pakambani yedu tiri kutoimplementa that system.
Matsanangura nezvamuri kuita muSouth Africa, mune zvimwewo here zvamuri kuita kumusha zvingava zvekusimudzira nharaunda yamugere, kusimudzira veukama kana kuzvisimudzirawo imi?
Kumusha ndingati pari zvino kubva mugore ra2022 ndandakambotanga project yekuita agriculture. Saka ndandakamboita huku dzemazai hadzina kuzonyatsokuita. Then iko zvino ndiri busy nehuku dzemabroiler. Ndopandakatarisirawo kuti kakuri kunzi project ikafamba zvakanaka izvi ndiendawo kutsvaka vamwe vemunharaunda tobva tabatsirana, tabatana taita chinhu chihombe chekuti tichitarisira zvekuita huku dzekuma1000 panguva imwe chete.
Vanoda kukubatai vanokubatai papi, vanenge vachidawo kupinda muzvirongwa zvamuri kuita kana kudzidza zvamuri kudzidzisa izvi?
Vanenge vada kundibata vanokwanisa kundifonera panhamba dzinoti +27 76 826 8552. Ndodzidzokorora zvakare +27 76 826 8552, kana kunditumira tsamba paemail address inoti bothshilomahla@co.za.
Makasununga here kunge muchinoitawo zvimwe chete kuZimbabwe?
Ndourongwa huripo vajomba hwekuti titemwe ofisi yedu kuZimbabwe, nekuti basa redu totrena vanhu vese vari muAfrica, toinvita Africa yese